A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Life Talk, we're discussing about the continued rise of the cost of basic commodities, making them unreachable for families as the rate of the local currency continues to lose value against the United States dollar. As the Zimbabwe dollar continues to slide against the U.S. dollar, with one greenback selling for over Zimbabwean dollar 4,800 in the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction, and between Zimbabwean dollar 8,000 and Zimbabwean dollar 10,000 on the parallel market, some economists are urging the government to engage stakeholders instead of coming up with different ways and measures every week that are not helping. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the South African courts, where Faujenke Kayishema, who is accused of ordering the killing of 2,000 people hiding in a church during Rwanda's 1994 genocide, was in court in South Africa on Friday, where the number of fraud and immigration charges against him were significantly increased. David Doyle has more.
South African prosecutors have significantly increased the number of fraud and immigration charges they are bringing against Rwandan genocide suspect Fulgence Kayishema. One of the most wanted remaining suspects from the 1994 genocide, Kayishema had been on the run for more than two decades. He was arrested last month on a grape farm outside of Cape Town and had been living under a false name. South Africa's National Prosecuting Authority alleges Kayishema used a false identity in order to apply for asylum and refugee status. Outside court in Cape Town on Friday, NPA spokesman Eric Ntabazalila said the charges against Kayishema had risen from 5 to 54.
That 54 includes 9 counts of fraud, 10 counts of the contravention of the Refugees Act, and 35 counts of the contravention of the Immigration Act.
Kayishema is expected to face extradition to Rwanda to be tried for crimes there, though Ntabazalila said those proceedings have not yet started. The former police officer is accused of ordering the deaths of 2,000 people hiding in a church during the 100 days in which more than 800,000 minority Tutsis and Hutu moderates were killed. The case in South Africa has been postponed until June 20th for Kayishima's defense team to consult, at which point he could apply for bail.
And now back to our main topic of the day, which is on the economy. The continued increase of prices of sanitary wear, amongst other goods, is driving women and girls to use unhygienic products, with health experts and sexual health advocates warning of health risks. A father with two daughters, Innocent Jenge, told Studio 7 reporter Rutendo Mawere the situation is becoming unbearable. Let's hear what he had to say. That there was a father of two daughters, Mr. Innocent Njenge, lamenting about the high cost of sanitary wear. He was speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Rutendo also spoke to Ms. Otilia Chikandira in Harare, who said that sanitary towels were now becoming unaffordable, yet they are needed monthly.
kupinda mana okay mana team hatichatokwanisa kuzvitenga zvinhu izvozvo apa zvino zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi apa hatisi kutokwanisa kuzvitenga kumba kune kuchida kudyiwa mafuta upfu zvese hazvichatokwanisika kutenga saka izvi nana mapedzi zvida kutodzokera zvaiitwa nanaamupaundofunga nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa majira ndozvataa kutodzokera kunoita kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini kungoshandisa chete zvinova zvaakutoisa utano hwedu panjodzi.
That day was Otilia Chikandira in Harare speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Vagumbo Ruocha vemuraini rekwachinyanganya kwa ishe mutema kwa gutu vanoti kukwira kwemitengo yezvino muzvitoro kuri kushungurudza vagari vekumaruva. Let's hear what he had to say about the situation in Mashingo where there some people are saying the cost of basic commodities is becoming too high.
Zvisingaiti sugar kuti tiwane sugar chando chino vana vazvikuru vanofanirwa kuinda kuchikoro vamwachi vaidya porridge toitenga nei iyo dhora rava kutengwa tengeswa 60,000 padhora saka inini ndine mari yendinowana kupenjeni ndoiwana sei ndobuda mupost office ndoinda kumakorokoza ndonotsvaka yusa mari yangu yose yaperera ikoko kuti ndiwane $20 $20 ndotenga chi ndabva ne $3 kudzokera saka $6 saka ndosara nemari hakusisina mari yendiyatenga shuga munyu mafuta haungazivi murivo uri majochocho ndofanirwa kutenga mafuta sipo nemafuta okuzora ndoiwaniki.
Vagumbo Ruocha vachitaura nemutori wedu wenhau wekumasvingo Godfrey Mutimba. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. So you can join in the conversation right now. Tonight on Live Talk, we're discussing about the economy. And we are now joined by one of our economists, who is Masimba Kuchera, an independent economist in Harare. Mr. Kuchera, welcome to the program.
Thank you very much, Elda. How are you on a Friday like this one?
Aiwa kuno kutiri wadi zvedu tanga tiri kutotya kuti nhare nhasi dzingati kanganisire asi mombotiudzo tiri kuona vabereki nevanhu vazhinji munyika vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zvakamira sei pari zvino taura henyu
ano
taura henyu
Chakaitikana kukura kwemitengo kwakakonzerwa nenyaya yekuterera seZimbabwe dhora. Saka kuchitidza mitengo kukwira mumafuta machechi muzvitoro mitengo yemazimbabwe dhora. Kunongarirawo kuti isusu zviri muzimbabwe dhora vanofambira mazimbabwe dhora. Saka tasvika panguva yekuti mari dzatakaitirwa muchikwama pakupera kwamei kana kuchira kuchwabu zvichakwane kuti dziraramise vanhu musarangarira imwimwe kuti vhiki yapera Zimbabwe Statistical Office minister yakaburitsa nyaya yekuti neconsumer council of Zimbabwe ndo vakaburitsa nyaya yekuti kwakudiwa 1 million Zimbabwe dollars kuti vanhu vararame asi nekufamba kuri kuita mitengo taona kuti 1 million dollars chaichainenge chisingakwani kuti vanhu vatanhatu saka zviri kuitika ndezvekuti paitika kuderera kweuremo hwezimbabwen dollar nezvikodzero zvakasiyana siyana zvasati mitengo inge ichikwira kusvika pakutoti chingwa chaakutoitawo 10,000 dollars apawo pane musiyano pakati peauction rate kana kuti mari iri kunzi ndo inofanira kutengwa nedhola nereserve bank ine mari iri kuteusanzise vanhu kutenga and ndofunga kuti ndo panofanira kunge paine kugadzirika kwedambudziko redu tinofanira kuona kuti vanhu vari kutenga mari vari kumbaiwana kupi nekuti kana aradizet ichiti tinofanira kuwana 4,800 yekutenga mari sakuti vanhu vari kubudisa mari dzakaita sana 8,000-9,000 taakufanira kuongorora kuti mari idzodzo dziri kuzomuriswa nevanhu dzinoita kuti aradizet inge ichingarevuchi
Mm-hmm. Maybe if I may just ask you in English, you have just said that, you know, right now for a family to really survive in Zimbabwe, how much does it need? Let's say a family of four. How much local currency does a family of four need to be able to survive in Zimbabwe? And also, why do you think we're seeing all these, the escalation of prices at this point in time?
So, as your term, that a family of six, I think, requires 1 million Zimbabwean dollars. That's the local currency that we have. And what they're saying is that the decline in currency is caused by several factors, but we can't ignore a couple of them. The first one is that the RBZ has prescribed the rate which is now perhaps about 8,000. But people are not adhering to that. People are getting more than 8,000, 9,000 for a dollar. So if you investigate where that money is coming from, that's the first thing. The second thing that I think we need to look at, we need a social contract between government, retailers, and consumers in terms of also ensuring that consumers don't lose out, because the consumers now who are being charged 3-4 times more in last week are consumers who received their pay package in May. So it means that we need an emergency salary in June before you even get to the middle of the month for us to be able to manage this. So I think it's very important for government not to come with regulations, but to come with an open mind of listening to people, listening to the retailers, listening to business, and also listening to the consumers to find out what it is.
Now, thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, the independent economist here with us on the program. We're now going to go to our caller in South Africa. Caller, Makadi Enyu.
Tete Makadi Iko, Namba Baba Masimba Kuchera, Neva Tariri, Neva Tariri Vose, the Studio 7 in the VOA Ndevele, the Studio 7.
Mm-hmm. Apa, Trukta Ora Nanugu.
Kutana baba moyo.
Ehe, taurai tinzwe va moyo. Imi makanga muri ku Zimbabwe zvizva makaonawo tichitarisa mitengo yezvinhu nezvimwe zvakadaro.
Ya mutenge yezvinhu sezvatera baba vasimba vakuchera.
Mhm.
Na baba vakuchegutu nana mai vaitora na baba vaitora na uye ma sanitary pads. Zvinhu zvakanga zvakaoma nokuti patanga tiri kumusha $1 yaichinjwa ne-1,000 kana kuti 20 randiwo chingochinjwawo ne-1,000 saka taava kuona izvizvi yakusvika mu-17,000 zvinhu zvidudu zvinhu zvakaoma bhozi pandakambopinda post office waiona line yemabhondi note yanga isina vanhu vaimaterera vanga vari kuvanhu vakawanda vaiva kuma-US dollar. Senhau yatora baba vari kwagoto inorwadza zvikuru nokuti kana munhu achindopuwa mari yake yepension $20 I remember kuti baba wangu gore rakapera muna December wakanditumawo kupost office ndaifunga kuti ndinopuwa mari yakawanda yanga $28 yepension saka nhau yemunyika yedu yezimbabwe inorwadza zvikuru nokuti zvinopa zvinosatsitsi chandonyanya kundirwadzikare inhaya yechikafu inonyanya sadza sadza ndiro rakakosha kuvanhu vakawanda nokuti vanhu vakawanda vanotambudzika ndakasvika aitengeswa hupfu mukapu tikatirasa kuona kugweru kugweru vanhu vakawanda vaizama bhozi mari yavanoanza kushandisa kugweru mabhondi note havatomadi vanoda mari yemarandi mari yemaus dollar tofunge munhu anashavani izvizvo ndizvozvo saka tichiona kudhura kunoita mutengo zvinodudzira kuti zvichiwa nokuenda nyika yedu yezimbabwe tatodzoka paya pagore ra-2008 kungoti apa zviri kuitazvo zvakavharidzika renyaya yekuti mune maus dollar nemarandi zviri kana munhu achichinjirwa $1 nemari inosvika 7,000, 10,000 inzwai mari yakafana kana nhau yatira vakuteera yekunzi muri musha une vanhu 6 kuda mari inosvika 1 million 1 million tichitaura dai kuri kuti iri mari yakawanda tingati nyika yedu yezimbabwe yakapfuma ende takambobata ma-5 billion kumarumezo saka nyika yedu yezimbabwe inoratidza kuti hamene kuti ingwe kutisarudza apa dhuzei nokuti zvinhu zvinorema vanhu vekumuzimbabwe vayaura nokuti mutengo ndanga ndichiona chingwa chinotanga mu-10,000 12,000 kana iri nyama yehuku food chicken hatitatauri mafuta hatitatauri chinhu chinoita $5 chinenge chitotengwa kuma-15,000 chienda mberi saka kwati nhamo iri munyika yedu yezimbabwe yakaoma tete kwataisika ende futi chinorwadza tasai mune mari dzinohora vanhu vacho ndo mari shoma kuti kana munhu achihora vakawanda hora kana munhu atoti mari yakawanda inenge iri $100 $150 kana kachira vehurumende ma-$150 $200 kusvinda mbiri chidare iri mari shoma shoma kuti kana vachinge vakaenda kunotenga zvinopisa tsitsi unoona vanhu vakawanda vakamirira pamatiu kavaida kutenga munoda kuti mune keshi here ndishandise kadhi rangu inhamo iri mukati menyika yedu yezimbabwe zvinopisa tsitsi kuti chitarisa nyaya yetira baba vemasanitary pads kuti vanoshandisa masoks kana kuti mauye futi tishariiti like seni ndine mwana wangu mwana musikana anotora mazuva mazhinji saka zvinhu zvinorwadza zvakafanana izvozvo kuti zvinhu zvakafanana masanitary pads aifanira kuchipa asi nyaya yekuti izvozvo kuti nyika yedu yezimbabwe vakundikana kutonga even munonzwa kana nenyanzvi dzeupfumi varotora zvakakosha nyanzvi dzeupfumi dzinoita zvakakosha asi nyaya yekuti malida kana havateereri maideas emaanalyst ezeupfumi vanoziva nezveikonomi havavateereri saka zvinhu zvinonyadzisa kana chota pasvika nyika yezimbabwe inhamo neurombo nokuti vanhu vakawanda tete vari kutambudzika ichi ndinondirwadza kuti ndakafamba mukati menyika yezimbabwe munoona kapu yehupfu yaitengeswa dollar ende uchiona vanhu zvisatsii saka what about now zvinhu zvaakudhura tarisai mone $1 US dollar now yakuchendwa ne-$10,000, $7,000 Zimbabwe bond it is ridiculous.
Ya, muri ipapo vamoyo iramba yenyu muri ipapo ndimbowanikwa ini ndichidzokera kuna vakuchera asi tisataenda kuna vakuchera maybe just tell us in Ndebele what's your view you were recently in Zimbabwe what did you see regarding the cost of basic commodities
Kana me kuti ngibingire lo oke abana leli naba bukeli ve Studio 7 ku VOA Ndebele Shona. Ya kunzima kakhulu kwambala even masikhuluma indaba yaseZimbabwe yangibini khona lapha esavani eGweru na sekwekwe ngakhamba ezindawo eziningi khulu kwambala abantu bayasogola eningesikhathi leso even masikhuluma nje i-$1 US dollar ethenjwa nge-1,000 so nyamtsika njesi iyathenjwa nge-7,000, 10,000 so into leyo iyakhombisa ukuthi lapha siyakhona kunzima kakhulu even ma uzwa ubaba loya kuthi imali yakhe yepenjeni uyahola $20 and abanye abanye baningi bathatha 4 months bangayithatha imali zabo laphaya so kuyakhombisa ukuthi lapha siyakhona njengelizwe leZimbabwe even uyamuzwa even ubaba kuchela uyakhuluma kuhle nje ngema-analyst economy bayakhuluma kuthi nekuthi i-government yethu abalaleli even ma ubona izinto zidura kangaka kufane nesingwa sibiza 10,000 mathi khuluma nge-food chicken ibiza imali eningi kakhulu almost 200,000 so uyabona ukuthi imali leyi yaseZimbabwe iyasikhombisa ukuthi akuna lapha siyakhona njengelizwe eZimbabwe kuyasibuyisela ngesikhathi sika-2009 mara nginyamhlanje sithi izinto zingqono ngenxa yokuthi kunama-US dollar namarandi so ngafika lapha eGweru abanye bayathenga epupu ibuphi ekhapheni nganethinge $1 and abanye bayathengisa even amabhinzi aphekwe so kuzokhombisa ukuthi eZimbabwe akuna lapha siyakhona.
Thank you so much, Mr. Moyo. Thank you for being our caller. You have a great day. I understand we have another caller. Hello, caller.
Hello, Madame.
Ai, what did you want? Did you tell an anuko? Ehe, ai watakaedza kukufonera ishuwa nezuro pachirongwa chemadzimai batati singa kunzwe itafara mapinda mchirongwa. Munoona sei nyaya iyi yekukwira kuri kuita mitengo munyika?
Ii nyaya yemitengo munyika chete iri kurwadza especially kuti tinenge tiine vana vatakasiya kumusha zviri kurwadza. Basi ndangana kacherera kuti wababa vachitaura kuti vakunzikana kutengera ana matikedzi nekuda kwemitengo mukwiriro wawakaita zvinorwadza kana vana vedu mukore uno vakunzi vakunorarama nekushandisa manyepa nemaissues aishandiswa naana mai hambai vedu kare zvinorwadza zvichiri kwazvo kadai gavhumendi yambopindirawo hayo yazama kana kuisa price control vafambe vachigadzirisa mitengo nekuti izvezvizvi tikatarisa kuno kusouth africa.
Unfortunately, we lost our caller there, Olivia Ngwenya, in South Africa. She's just lamenting that, you know, she was very touched by the father of the two girls who spoke about the high cost of sanitary wear, saying that, oh, you know, she's very saddened because now people have to resort to using the olden ways of young girls using, things that are not hygienic. But there's also Stephen Chipunza Ariku in Zimbabwe who gave us his number. Stephen Chipunza, we are trying to call you. We want to hear from you. I know you were one of the people that put up your number saying that you wanted us to call you so we could hear your view. Because I know a lot of you that are following us, when we ask you for the numbers, you say, oh, you never call us. We do try to call as many people as we can. But as you know, some of the times the lines are not very clear. But let's go back now to Mr. Masimba Kuchera, our guest economist, all the way from Harare in Zimbabwe. Mr. Kuchera, you heard our callers there lamenting. So what is the way forward? If government were listening right now, what would you advise them to do?
Okay, so first of all, thank you very much. But let me correct something. I'm not an economist. I'm an economic analyst.
Yes, go ahead.
So if you give me economic figures, I'll not be able to interpret them.
Okay,
but
go ahead.
If you give me an economic situation like the one that we have now, I'll interpret it for you.
Okay.
So thanks very much, Namu Kanya, Makuramiti. Macronity is right. The challenge that we have is that I think there is a disconnect between government who is trying to regulate prices, the people who are selling the goods, but also the consumers as well. Right?
Mm-hmm.
And Mangwenya is also right to say there are basic things in life that government should always protect. Now, this may sound as a joke, but if you remember in 1995, mm-hmm. Simon Chibetu, it's not 1998, he sang a song, Asitikana Mokuja Mtengu Yesu Monaka, Mundikireo Chinga Chivana Wangu. What you are trying to express there is that there are basics that the government should ensure that they should be available for everyone.
Mm-hmm.
I mean, sanitary pads are basics that we should ensure that they are for everyone. In actual fact, they're supposed to be free for categories of people who can't afford this. Now, it's not like that. So bread is one of those as well that we are facing challenges. And I think if government was listening to me,
mm-hmm.
the first thing that I would say is that let's get to a tripartite meeting, consumers, government, and the business.
Mm-hmm.
Business knowledge from retailers, manufacturers, to find a way of price discovery. What we have is a bit of a distorted auction facility. The auction facility tells us what the rate must be, but it's also not looking at what we have in the market in terms of Mari Iripo. There are often a lot of people that are not going to have a memory card, but price discovery, you know, when I'm negative, it shows that memory card is not there, but I'm not a memory card, there are no critics, there are no holder. And because no jobs of Buddha, the truth of Buddha, there are my session, 8,000. Tapanini yekuti gare pasi tionesane kuti kupreziito toifambisa sei tese patoti hurumende inouya ichitiudza kuti mutengo unofana kana kuti business inouya yoti hati vatofana kuita 10,000 vanhu havakwanisi kuafoda 10,000 vanobhadhara havakwanisi kuafoda kubhadhara 10,000 so we need to get to a point. That's number one. Number two, we need to seriously invest in our production.
So what does that mean? If you want to explain that.
I wonder if you can tell me that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to have 80% production in terms of manufacturing. I'm going to get it. But if you want to tell me that I'm going to tell you that I'm going to tell you. Input anodhura saka zvinhu zvatogadzira zvinoramba zvichitidhurira toenda kuchina toenda kusouth africa kana mucharangarira muchaziva kuti taimbotsvaka huku kubva kubrazil asi aizvinhu zvinenge iripo nemamwe makambani anoita zvehuku sori kuadvertise asi muchaona kuti ndo zvinhu zvatofuna kugadzirisa kuita kuti isi zvinhu zvatinotenga munomu nezvinhu zvatinoshandisa kugadzira munomu zvinge zviri competitive.
Thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, who is an independent economic analyst, who was just giving us his view. Unfortunately, time is not on our side. So we'd like to thank you also, our listeners and those that we're following and those that will watch us after the show. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye, signing off in Washington, saying have a very good night and a great weekend ahead wherever you are. Good night.